Roma says yaka wirira na neve ku South Africa kuti vange vachibatsirwa munyaya dzekudzidzisa mapurisa nezvekuita nehubasa ravo.
Panyaya yemapurisa chii chinotarisirwa kuti chichaitwa neSouth Africa?
Vakataurira kuti vatangu vachivapa zvinhu zvakafanana nezvinhu zvekusevenzesa basa ravo kubvira pazvinhu zvakafanana nenhumbi dzekupfeka nezvimwewo zvakarerekera kubasa rechipurisa. Vane umwe unyanzvi hwatinoti international based skills or international based practices. Zvinopota zvichiwanikwawo kuti kune imwe nyika kune zvimwe zvamunowanawo zvinenge zvisiri muno.
South Africa yakakwanisawo here kuti ibatsire Zimbabwe nemari?
Nyanzvi dzakarerekera kunyaya idzodzo dzemari vacharamba vachiita hurukuro dzavo kuti vagone kuona kuti ndepapi pacho pavanogona kuyamurana. Saka hurukuro idzodzo dzinodzi dziri kufamba zvakanaka zvikuru chitungamirirwa neministries efinance nemabhengi avo akarerekerawo zvefinance mareserve bank mareserve nebhank nyika mbiri idzodzo. Saka pane zvirongwa zvavari kutarisira. South Africa yakati inodisisisa chaizvo nepainogonesesa napo kuti inge ichiyamura hama yayo yezimbabwe. Saka chinhu chinotarisirwa South Africa inoziva patakamira inyaya yekuti mafinance mainternational lines of credit nezvimwe zvinokwaridza kuti nyika yedu ikonomi ipunduke zviri kushaya. Saka South Africa yakati kuburikidza nekudaidzira kuti zvikanganiso zviripo zvemupfumi hwenyika atingati maeconomic sanctions abviswe. Vakati zvevanenge vachizosevenzawo vandimi vachidaidzira kumisangano yese yavanenge vachiinda kuti Zimbabwe dai yakwanisa kuwanirwa zvinoikwanira nyaya dzeikonomi kuti inge ichipundisa ikonomi yavo magariro evanhu vemuno ange achibudikira.